go. House number yangu right now anchabatika uka try out on the terra unoshaya kana simba ndakarasa swaka wanda but anao rasa tsika ndogara nchizvibvunza kuti ndiri kuenda kupi ndamhanya pakareba nguva ikunge ipfupi ona vakareba vari kungodya zvevapfupi kudhara zvaive nani ticha ona vanakapfupi zvave manje handizvo zvazvaiva patave manje handipo pavaida zvatoiita handizvo zvataita zvatoiita hapana hangaziva hasiri zvachinja zvinhu zvachinja tachinja zvinhu tachinja zvachinja zvachinja tachinja tachinja oh vamwe vari kukura zvinhu zviri kuchinja vamwe vari busy vari kuvakana nedzimba ini nebachura ndichiri kurarira chidina I don't mind what I lose all I know is I'm a winner all I know is I'm a sinner pray to the Lord I get delivered turn for the Lord to non-believers ndari ona zvandoita asi ona zvanondiitira ona pandopinda asi pese anopindira anonditsigira anondiitira zvave manje handizvo zvazvaiva patave manje handipo pavaida zvatoiita handizvo zvataita zvatoiita hapana hangaziva hasiri zvachinja zvinhu zvachinja tachinja zvinhu tachinja zvachinja zvachinja.